This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 24 2014.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri nichitoe zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Nyanzvi munyadzi zvemitemo dzopa pfungwa dzakasiyana pazvinofanira kuitwa nezanu PF zvitevera kurambidzwa kwava Gideon Gono kuva senator weBuhera.
Mwanasikana wemutungamiri wenyika Bona Mugabe anonzi abvutira mumwe murungu purazi rake kumashonaland East.
Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York.
Musakangana kuti mukupera kwechirongwa chino tichaverenga tsamba dzenyu nekudaro rambai makateerera kuStudio 7.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi dzemitemo dzinoti danho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekurambidza vaimbova governor weRBZ vaGideon Gono kutora chinzvimbo chasenator weBuhera chakasiyiwa naMushakabvu vakumbira ikangai riri pamutemo. Gweta rinombomirira mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaTerence Hussein vanoti chingangoitwa nebato rezanu PF kushandira bumbiro remitemo kuitira kuti rikwanise kutambira vaGono senhengo yedare reSenate. Vahusein vanotiwo chimwe chinogona kuitwa navaGono kukwira dare vachipikisa zvakaitwa neZEC, asi vanoti izvi zvinogona kuzotora nguva yakarebesa pane iri kutarisirwa kunge nyaya iyi yagadziriswa.
Sachigaro veZEC amairita makarau vakazivisa sachigaro vezanu PF vaSimon Kayamoyo kuti vaGono havaikwanisa kuve senata weBuhera sezvo vasina kumbobvira vanyoresa kuvhota semugari wedunhu reManicaland. vaGono vakazozama kunyoresawo semuvhoti muHarare musi wa5 zviita gore rapera, asi danho iri rakarambwa zvakare neZEC ichiti nguva yekunyoresa yakanga yapfuura kare musi wa10 chikunguru wegore rapera. Mutsamba yavo yekuzivisa zanu PF danho rakanga ratorwa neZEC, amai makarao vakaratidza kuti komisheni yavo yakasungwa mbira dzakondo nemitemo yenyika nekudaro havana zvavanokwanisa kuita zviri kunze kwemitemo yesarudzo. Ngatinzwei hurukuro yataita nava Hussein pamusoro penyaya iyi.
Ndakaongorora tsamba yacho mumapepa yakanyorwa nava Justice Rita Makarao. Zvavakanyora nemasections emutemo avakakota ndizvozvo chaizvo zvirimo mubumbiro remutemo reconstitution nemuelectoral act. Kutsanangura kwemutemo kwacho havana kutadza ndizvozvo chaizvo.
Tinonzwawo kuti bato rezanu PF vari kuti kana zvichireva kuti mutemo ungatoshandurwa kuti vaGono vatore chinzvimbo ichocho ndo zvichaitika, zvinokwanisa kuitwa here izvi?
Zvinogoneka chaizvo nekuti zanu PF ndo bato guru muparliament, zvakare ine maMPs akati wande anopfuura 2/3 majority. Zvinobvumidzwa chaizvo neconstitution yedu.
Ko ivo vaGono vane zvimwe zvavangaita here kuti vange vachikwanisa kupfuura padambudziko iri? Pane zvavangaita here?
Pari zvino vangakwanise kuita zvakanyanya. Zvandingafunge zvavangaita, vangaende kubatare voti ZEC yakanganisa pakuverenga pemutemo, vowana order kuti ZEC ivanyorese pasi sevota. Asi izvi zvinotora nguva, pamwe angasabudirire nenyaya yacho.
Kune vamwe vari kuona kunga danho ranga richida kuitwa neofisi ya Registrar General yekuti vaGono vakanyoreswa musi wa5 December 2013 ranga riri kungoda kuti vange vachikwanisa kuzotora chinzvimbo icho cheSenate. Munozvionawo sei?
Ipapo handisi kunyatsoziva kuti zvakafamba sei, nekuti mutemo yacho iripo pachena. Ndiri kufunga kuti pamwe vakakanganisa pavakazviita muna December. kuti masimba awa anga atorwa anga abviswa.
Avanga vari gweta vaTerence Hussein vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo rimwe gweta rinomirira nyaya mumatare High Court pamwe neSupreme Court Advocate Tawanda Zhuarara vanoti kana dai Zanu PF ikashandura bumbiro remutemo yesarudzo vagono vanogona kutadza kutora chigaro ichi sezvo zita ravo rakanga risipo pamazita akaendeswa nebato ravo reZanu PF kuZEC panguva yesarudzo dza 2013.
Zvakaitwa neZEC zviri pamutemo nekuti iyo section 45B subsection 1 Electoral Act inotaura pachena kuti munhu anokwanisa kumirira munhu anenge achida kuzoita kuti senator kana kuti MP kana kuti councillor ngave ave mugari wemomo aonekwa achisarudzwa nevanhu veimomo nekuti zvinenge zvichizoonekwa kuti anozivikanwa mudunhu iroro.
Zanu PF inonzi iri kutiwo ichaona kuti mutemo wesarudzo iwoyo washandurwa kutoti vagono vange vachiwana chigaro ichocho, zvinokwanisa kuitika here kuti vagono vange vachiakomodhetwa?
Constitution inokwanisa kupepetwa kana kushandurwa. Ehe, zviri pamutemo kuti izvozvo zvinokwanisa kuitika izvozvo. Chero iwo mutemo zukuru unonzi Electoral Act unenge wakuda kushandurwa futi kuti izvozvo zvizoita kuti vagono vamirire mudunhu ravanga vasingagari kana kuti ravanga vasina kuregistwa.
Zvinokwanisa here kuzoti vagono varambe vachizomirira chinzvimbo ichocho tichiona kuti sarudzo dzakanga dzaitwa dzadziri dza 2013?
Panenge pave negwaro rinotaura kuti ava ndoo vanhu vakamirira Zanu PF, ava ndoo vanhu vakamirira VMDC. Gwaro iroro rinotaura kuti ndinhingi achasvika achizopiwa nyembe dzeipapo dzekuzosvika achindiye mumiriri wedunhu iroro. Zvakaitika pane zvekuti vagono vanga vasiri pabumbiro iroro kana kuti gwaro iroro rinonzi party list. Saka kana vakuda kuzoti vachazomiririra hazviite kuti party list iyoyo kana kuti gwaro revanhu vachamirira Zanu PF rishandurwe ropinza vagono ivo vanga vasipo pekutanga.
Avanga vari gweta Advocate Tawanda Zhuarara vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Mwanasikana uya ari dangwe remutungamiri wenyika Bona Mugabe anonzi apamba purazi remumwe muchena kwabhora munharaunda yeGoromonzi zvaita kuti murimi anga aripo asara asina chokubata. Mutori wedu nhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Bona Mugabe uyo akachata mwedzi mishoma yadarika anonzi apamba purazi reDivonia riri kwabhora munharaunda yeGoromonzi. Pasvika Studio 7 papurazi apa, murungu anga achirima ari papurazi iri, uyo anonzi vaHunter, anga ari pakati pekututa midziyo yake anga achishandisa mukurima papurazi apa, inosanganisira matarakita, magejo, nezvimwe zvakadaro, achizvoendesa kuHarare. Vasori, mapurisa pamwe nemasoja anga ari papurazi apa, varambidza Studio 7 kutaura kana nemunhu mumwe chete nezvenyaya iyi. Asi mumwe murima anogara papurazi riri pedyo neredivonia iri uyo asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti mumwe mukuru wemuchiuto anonzi Kenon Katazo akaudza vaHunter kuti Bona Mugabe ndiye ava muridzi wepurazi ravo. Vashandi vanga vachishandira vaHunter, avo vanzi nevasori vasataure nevatori venhau, vanga vachibatsira vaHunter kututira midziyo yavo mudzimotokari vachinyunyuta nekupambwa kwaitwa purazi iri, vachiti havachazivi kuti ramangwana ravo richamira sei. Kupambwa kwaitwa purazi reDivonia nemwanamusikana wemutungamiriri wenyika kwave kureva kuti mhuri yava Mugabe yapamba mapurazi akawanda munyika kubva pakatanga chirongwa chekugoverwa kweminda kuvatema. Kunyange hazvo pane vanhu vakawanda vakapiwa minda pasi pechirongwa ichi, vanosora chirongwa ichi vakaita seMDC vanoti vanhu vakawanda vakapiwa minda inhengo dzeZanu PF kunyanya vakuru vakuru mubato iri. Kupambwa kwemapurazi kuri kuramba kuchienderera mberi munzvimbo dzakawanda munyika kunyange hazvo vaMugabe vakakurudzira kuti mapurazi asarambe achipambwa. Hatina kukwanisa kutaura naBona Mugabe kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Ukuwo gurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mombeshora vati havana chavanoziva nezvenyaya iyi. Zvichakadai, mutungamiriri wesangano reCommercial Farmers Union vaCharles Tufts vashora kupambwa kuri kuramba kuchiitwa mapurazi vachiti kutyora kodzero dzevanhu kana kuti mapropati rights. VaTufts vati chave kudikanwa ndechekuti hurumende itore gwara rinoita kuti Zimbabwe ikwanise kudyidzana nedzimwe nyika zvavati ndizvo zvinoita kuti upfumi hwenyika hubudirire. Vatafs vati zvekupamba minda zvisiri pamutemo zviri kuitwa izvi zvinosibisa zita renyika pamwe nekuwisira upfumi hwenyika pasi. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti upfumi hwenyika hwakatanga kuwira pasi pakatanga chirongwa chekugovera vanhu ivhu patsva muna 2000 icho chadzinoti chakaitwa zvine mhirizhonga uye zvisina uchenjeri mukati sezvo vanhu vazhinji vakatora minda iyi vakanga vasina ruzivo rwekurima. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Thomas chiri pasi.
Vaimbova gurukota rezvemari uye vari nhengo yeMDC Renewal Team vatenda ibiti vanotisangano rinokweretesa mari pasoro sere International Monetary Fund kana kuti IMF riri kungotaura haro zvegodza mukanwa kana richiti Zimbabwe haikwanisi kupinda pachirongwa chenyika dzine urombo dzinobvisirwa zvikwerete kana kuti highly indebted poor countries kana kuti HIPC. Chirongwa cheHIPC chekubatsira nyika dzine urombo chakatangwa muna 1996 neIMF neWorld Bank. Pachirongwa ichi mabhanga aya anoshanda nemamwe mabhanga anopa zvikwerete nedzihurumende kuti vakanganwire nyika dzine zvikwerete. Nyika dziri kubudirira dzawana rubatsiro urwu dzinosanganisira Zambia, Malawi, Mozambique, Ghana, Afghanistan, Haiti, Republic of Congo, Tanzania, Senegal nedzimwe. Vabiti vanoti chapa kuti Zimbabwe isaregererwa handinyaya yekuti haina urombo hwakanyanya asi kuti yakatadza kuzadzikisa zviga zvayakatemerana neIMF kuti ipinde muchirongwa ichi.
Mashoko ekuti Zimbabwe haikwanise kupinda muchirongwa ichi akataurwa nemiriri weIMF muZimbabwe vaDominico Faniza pamusangano wavakaita nemakurukota ehurumende uye vemabhizimisi muHarare neZuro. VaFaniza vakati vachaedza kutsvaga nzira dzekuti Zimbabwe ibhadhare zvikwereti izvi zvishoma nezvishoma. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vainge vati vanoda kuti Zimbabwe ikanganirwe zvikwereti nekupiwa zvimwe zvikwereti zvitsva. Asi IMF inoti hapana zvikwereti zvitsva zvichauya kusvika Zimbabwe yabhadhara zvikwereti zvainazvo. VaChinamasa vanoti zvikwereti zveZimbabwe zvinosvika mabhiriyoni 10 uye Zimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti zvacho. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti ava vanoti Zimbabwe ndiyo yakazvisikira moto muziso.
Mugore raJune 2013 Zimbabwe yakatosainira neIMF kuti ipinde muchirongwa ichochi. Asi chaakuitika ndechekuti Zimbabwe yakatadza kuti iteedzere zvanga zvakanyorerwa zvacho. Saka vakomana vangoti ima hamuteerere zvamunenge masainirana. Mataura avakaita nezuro kungotaura chete kuti inoima hamubatsire saa tangosiyana nemi. Patakasainirana pacho papaine chirongwa cheHIPC, chirongwa chekuti unenge watadza kubhadhara zvikwere zvako. In the case yeZimbabwe zvikwere zvedu zvinopfuura 11 billion. Ukazosanganisa chinyuwani cheRBZ che 1.2 billion, tatopinda 12 billion. Iyo kabudget kedu chete kare kare 4 billion. So even if tikada kuti tinomwa mvura for the next 5 years hatichibhadhari chikwere icho inenyaya yebudget yedu. So takatokoniwa. So mastandards eHIPC akasetwa mugore ra2004 tinokwalifya. Chatatadza kukwalifya ndechekuti hatina hunhu, we don't have the discipline yekumita maconditions acho eIMF. Ndopaita nyaya ipapa.
Ndezvipi zvimwe zviga zvanga zvichinzi Zimbabwe inofanira kuti itedzere neIMF zvairi kutadza kugadzirisa?
Chekutanga changa chiri chekuti izvo tinofanira kumaintaina inonzi pachirungu primary balance. Primary balance zvinongoreva kuti kana mukakolekta $5 munodyawo $5, kana mukauraya gonzo munobikawo gonzo. Zvino vakomana avava they don't eat what they kill. Unouraya gonzo uone kuti pati yeelephant, nokuti unofunga kuti mari inomira pamusoro pemiti. So hatisina bainonzi budget balance, primary or current balance. Ndangachitaura ini muparliament nezuro ndichiti vasina masa vakauya musi wa11 September vachiti budget ravo vachatadza kubata mari yavanga vakafungira ne4.1 billion. Saka vari kudzikisa budget iri pa3.8 billion. Asi musemugwaro iroro vari kuti no, ndoda kutokumbira kuti ndispende another 950 million kuti budget rei risvike pa5.1 billion yeti watadza iwe kumita the original 4.1 billion. So ndozvinhu zvinoita kuti IMF izoti no, you are not serious, hamuzvirespecte. Kana musingazvirespecte isi hatisi kurespecta iwo.
vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vari parunare muHarare.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti magomarara epamuromo wechibereko mumadzimai negomarara resikarudzi muvanhurume ndiwo ari kubatwa vanhu vazhinji munyika pari zvino. Mukuru wezvirongwa zveutano musangano iri, amai Patience Nyemba, vanoti muongororo yakaitwa mugore ra2011 uwandu hwemadzimai akabatwa nemagomarara akasiyana-siyana hwakasvika pazvikamu 53 kubva muzana, ukuwo zvikamu 41 kubva muzana vari varume vakabatwa nemagomarara akasiyana-siyana. Amai Nyemba vanoti hapasati pave nedzimwe ongororo dzakaitwa kusvika pari zvino. Vanoti veruzhinji vanofanirwa kudya chikafu chinovaka muviri nekuita zvirongwa zvinogwenyisa muviri sedzimwe dzenzira dzekurwisa gomarara. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navo kuti tinzwe zvinofanirwa kuitwa.
Gomarara rekunyanyonetsa mumadzimai ndere muromo wechibereko, muvarume ndere inonzi prostate kana kuti nhengo inobatsira pakugadzira pasikarudzi. Kenza kuvarume ndo yakanyanya kutekeshera yakati wandei muZimbabwe. Kwazoto kune vanowanikwawo vane inonzi colon cancer inenge yakuda kuti wandei, asi idzo dzimbiri dzandataura pekutanga ndo dzakanyanya kuwanda.
Mungati huwandu hwevanhu vari kuwanikwa vachibatwa negomarara ramataura iri hwakawanda sei munyika?
Mastatistics atinawo kana kuti zviongororwa nemanamba atinawo ndekuna 2011 ari kupangidzaiwo kuti madzimai vanowanikwa vane gomarara ringava gomarara ripi zvaro i53%, varumewo 47%, asi zvakaonekwa kuti mumapesendeji wayo madzimai yakanyanya kukura ndere muromo wechibereko rinosvika kuma30%. Kuvarumewo prostate cancer ndiyo inenge yakati wandei kuverengwa kana kuongororwa kwazvakaitwa iko kuna 2011 yanga iri kuma12%.
Pane zvingaitwe here neveruzhinji kudzivirira magomarara iwaya amataura?
Gomarara chirwere chinonzi chinokonzerwa nezvakati wandei wandei kubudikidza zvimwe zvinhu zvatinogona kuita zvinotiwedzera mukana wekuti tibate gomarara. Zvikuru sei gomarara rakaonekwa kuti sekukura kana kuwedzera kunoita makore, mukana uyo munhu kuti abatwe negomarara unoti wandei. Asi magomarara kunyanya rechidzimai irori remuromo wechibereko irori rakaonekwa kuti rinonyanya kukonzerwa neutachiona hunonzi human papilloma virus, huri utachiona hunowanikwa pakusangana kunoita madzimai nevarume pabonde. Asi kuvarumewo prostate cancer inonyanya kukonzerwa nekuru sei kunyanya kuwedzera kwatinoita kukura kwedu. Gomarara remuprostate rinowanzo kubatwa kuvarume vanenge vakusvika kumakore anosvika 50. Asi zvakadarozve zvinoonekwa kuti izvo zvimwe zvinogona kutiisira panjodzi yekuti tibate gomarara mararamiro atinoita zuva nezuva, zuva rega rega, kungava zvatinodya isusu nguva imwe nemwe yatinodya zvino kana kuti zvinogona kukonzerwa nezvimwe zvatinomwa kumwa doro kunogona kuwedzera mukana wekuti ubate gomarara ringava ripi zvaro.
Avanga vari mukuru wezvirongwa zveutano muCancer Association of Zimbabwe, amai Patience Nyemba, vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Zvichakati. Vanga vari nyanzvi munyadzo zveupfumi vaEric Block vavigwa nhasi kumarinda eAthlone Cemetery muBulawayo. VaBlock vavigwa pedyo nemudzimai wavo Bailey akashaya muna 2011. Vachitaura kumarinda vakambova governor weReserve Bank of Zimbabwe uye vakashanda navaBlock vaGideon Gono vati nyika yarasikirwa nemunhu angaine unyanzvi hwakadzama munyadzo zveupfumi. Meya weBulawayo vaMartin Moyo vachimawo vaBlock vachiti munhu anga achibatsira zvikuru neunyanzvi hwake panyaya dzekusimudzira dhorobha iri. Mwanakomana wavaBlock Mark achimawo baba vake achiti mhuri yavo pamwe chete neZimbabwe dzarasikirwa zvikuru. Vamwe vaendawo kunoonekana navaBlock vachiradzikwa vanosanganisirawo mutungamiri wemadzishe vanosanganisirawo mutungamiri wemavambo kusile Dawn Party vasimba makoni mutauriri weparamende vajacob mudenda vakambova gurukota rezvedzidzo vadavid coltart vamiriri vegerman neaustralia muzimbabwe nevamwe vablock vakashaya nemusi wemugovera
yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematekst zvamunenge matumira kuno kustudio 7 tsamba yekutanga inoti ndinoda kukwazisa amai vangu vanorwara chirwere chemudumbu ndinoti mwari ngavatungamirire chiende kure navo ndatenda zvangu ini ndinonzi Livingstone Simango
makadii jongana blessing ndinofara nechirongwa kubva 2004 kusvika pari zvino handisiyane nemi ndimhoreserewo mudzimai wangu maisaru vana vangu prosper natakunda kwamutasa ndini andrew kudumba
simpson maposa ari kumazoe anoti mp wedu wezanu pf vakazembe kubva pavakahwina hatina kuzovaona zvinoratidza kuti zanu pf yaparara
verengaiwo yangu sms mukoma jonga ndimhoreserewo mhuri yekwagavi yose muzimbabwe namukoma james vari kusouth africa nemazioni ose ndichiti rugare zita ndini purity gavi kugokwe gumunyu
mumwe munyori anoti jonga blessing and marvelous pamberi nebasa hama woye ndini respect muteereri wenhepfenyuro kubotswana ndichiti ndimhoreserewo mwana wangu d kuzim
chekutanga ndinokwazisa imi mose vashamarari vedu ndichiti bhora mberi varume kudzamara vanhu vese vaziva zviri kuitika munyika ndozokwazisawo vateereri vose vestudio 7 ndichiti murare zvakanaka vadikani ndini mukoma felix kusouth africa
ini ndinoitwa grevious shishiripinda kumusha kugokwe ndotanga nekufarisawo vekwashiripinda vose kugokwe uye nevekwapenda uye kwamhungwe tsamba yangu iyi ndeyekutsvaka anozivawo kuna tete vangu loveness chiripinda hatizivi kwavari vane vana vavo vanoitwa tolani naprogress kana kuina anovazivawo kana ivo vakateerera ngavandibate panhamba dzinoti 0027-838-60964 oro 0027-8406-07-953 nhamba idzi zvakare 0027-838-60964 oro 0027-8406-07953 ndinotenda kune vachabatsirawo ndanetseka
pamberi nebasa vehama ini ndine chikumbiro chekuti mumbouya mubvunze kuti chitungwiza CTC iri kuti kudii nemanightclubs ari mudzimba neSt Mary's Police Station mudzimba hamucharike nenoise munyori haana kuti pasita rake
mumwe munyori anoti ndapota ndokumbira muverenge tsamba yangu nokuti mushandi webhanga repusb wanetsa kuno kwacharandura kwachirumhanzu nekubhadharisa mari vanhu vachitora mari dzavo mumwe nomumwe anobhadhara $1 raanoti nderekufona munyori haana kutaura zita rake zvakare
ndingafara mukaverenga tsamba yangu ndiri kufara chaizvo nesetup yaitwa nemdct ihope yaakudzokera payanga iri chaipo muna 1999 ngatishingei tichasvika chete kenan tichasvika chete kenan ndini vachari kujohannesburg
aiva vateereri nguva yedu ndo yaita shanje vadikani tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinotirambai muchitumira tsambambozha dzenyu kustudio 7 muchitudzawo zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pastudio 7
kwazisanai hama neshamwari pano pastudio 7 email yedu studio7@voanews.com matext messages kana whatsapp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318
tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318 chirongwa chino ndechenyu imi vateereri tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge manyora
musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi zviri pamutemo muNew York Munyori mkuru United Nations Ban Ki-moon vachikurudzira vatungamiri venyika pasi rose kuti vashande nesimba mukupedza mvonga mupopoto dziri munyika dzakasiyana-siyana. Sandra Nyaira anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuvhurwa kwemusangano uyu vaBan vati utungamiriri wakasimba uri kudiwa kuti pasi rose rigadzikane munyaya dzakawanda vachiti madzimai nevana ndivo vanotambudzika zvikuru munguva yehondo kana kusagadzikana kwenyika pasi rose. VaBan vatiwo panodiwa mhinduro nepasi rose pazvino zviri kuitwa nezvikwata zvakaita seIslamic State. Vati panodiwawo matano anopedza mhirizhonga iyi uye vanhu vanofanira kutaura vasina kwavakarerekera pamusoro pezviri kukonzera kuti pasi rino risave nekugadzikana. Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama vatiwo pasi rose rinofanirwa kubatana mukurwisa ugandanga huri kuitwa nemasangano akaita seIslamic State. VaObama vatiwo nyaya dzinokurudzira ugandanga dzinofanirwa kupedzwa pasi rose kuitira kuti matororo ashaye kwekutora vechidiki vanouraya vanhu.
The second, it is time for the world, especially Muslim communities, to explicitly, forcefully, and consistently reject the ideology of organizations like Al-Qaeda and ISIS. It is one of the tasks of all great religions to accommodate devout faith with a modern, multicultural world. No children are born hating, and no children anywhere should be educated to hate other people. There should be no more tolerance of so-called clerics who call upon people to harm innocents because they're Jewish, or because they're Christian, or because they're Muslim. It is time for a new compact among civilized peoples of this world to eradicate war at its most fundamental source, and that is the corruption of young minds by violent ideology.
VaObama vakurudzira nyika dzepasi rose kuti dzibatane mukubatsira Africa kurwisa chirwere cheEbola vachiti chikasiwa chichienderera mberi chinopararira pasi rose.
Tom and others recently returned from the region, and the scenes that they describe are just horrific. More than 2,400 men, women, and children are known to have died, and we strongly suspect that the actual death toll is higher than that. Hospitals, clinics, and the few treatment centers that do exist have been completely overwhelmed. An already very weak public health system is near collapse in these countries. Patients are being turned away, and people are literally dying in the streets. Now, here's the hard truth. In West Africa, Ebola is now an epidemic of the likes that we have not seen before.
VaObama vaudzawo musangano uyu kuti pasi rose riri kuonawo zviri kuitika kuAmerica, vakati ichokwadi kuti America ine zvinenetsawo zvakaita sekuurayiwa kwemwana mukomana mutema nemupurisa wechichena muFerguson kuMissouri. Mutungamiriri weAmerica atorawo mukana uyu kushora zviri kuitwa neRussia muUkraine. Mune chimwe chiitiko, gurukota rezvemamiriro ekunze vaSevia Kasukwere vakataura neZulu Manheru vakamirira mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vachiti nyika dzeSADC dziri kutambudzika nenyaya yenzara, kushayikwa kwemvura kana kuwandisa kwayo kuburikidza zvichikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Vakasukwere vakakurudzira nyika dzepasi rose idzo vakati ndidzo dziri kunyanya kusvibisa pasi rose kuti dzibatsire Africa kuti isanyanyorwadziwa nekuchinja kuri kuita mapisiro ekunze kuburikidza nenzara nezvimwe zvakadaro. VaMugabe vari kutarisirwa kutaura muGeneral Assembly mangwana. Vatungamiriri venyika dzinodarika 140 vakaungana muNew York kumusangano wepagore weUnited Nations General Council. Kunyange hazvo vaMugabe vakatemerwa zvirango zvekushanyira America, vakakwanisa kuuya kuAmerica vakaberekwa neUnited Nations iyo ine muzinda wayo muNew York. Kunyange hazvo vari muAmerica, vaMugabe havabvumidzwe kufamba nzendo dzinodarika mamaira 40 kubva panhandare yendege yavakasvikira. Ndakamirira Studio 7 kuUnited Nations muNew York, ndini Sandra Nyaira.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa danho rakatorwa neZEC rekuti vagono vasaita gavhana nekuti mapepa avo haana kumira zvakanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu.
Neni Jonga Kandemire, chitinga tirambei tiri pamwe chete apo taakokupai nhau dzerurimi rwechirungu, ini naChris Gande.